Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 23rd. 2019, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the abduction of people by suspected state security agents in Zimbabwe.
To join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-6192-077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also get us on the internet at www.voazimbabwe.com. For Shona, you can visit www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com right now.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about alleged state brutality on opponents of the Zimbabwean government.
Several opponents of the government and civil society leaders have been abducted by suspected state security agents in the last few weeks, after the MDC, led by Nelson Chamisa, informed police that the party is planning to stage a public protest over the deteriorating economic situation in the country.
Some of the people who have been abducted by and beaten up by suspected state security agents include Mr. Tatenda Mombiarara, the leader of the activist group Citizens Manifesto, political activist Blessing Kunotonga, Masiza Ndlovu, and others. On Wednesday, comedian Samantha Kureya, affectionately known as Gonyet, was also abducted, beaten up, forced to drink sewer water, and left naked in the open in Harare.
Several nations, including the United States, Britain, Canada, Australia, France, Germany, Greece, and the Netherlands, Romania, and Sweden, have expressed concern over human rights violations in Zimbabwe being allegedly perpetrated by the government of President Emmerson Mnangagwa.
Journalist Leopold Munende, some leaders of the Zimbabwe Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, Amos Chibaya of the MTC, and several other people have also been locked up.
And abductions have been prevalent in Zimbabwe, where political activists were abducted without trace during the Gukurahundi era in the 1980s. In the 1990s, political opponents that were abducted include Patrick Nebanyana and Paul Chizuze. In 2015, Itai Dzamara was abducted by suspected state security agents. He was last seen in Glenview being forced into a vehicle without registration plates, and he remains missing to this date.
Yes, ulukandaba lingalithola njani lapha likhona endaweni zonke ke ezomhlaba ezijeneyo lapha ke sijova lo mavela Live Talk. Lapha sikhuluma khona ngokuningi okwenzakala kule Zimbabwe. Lapha sikhuluma kakhulu ngokubanjwa kwabantu abangazani bathunjwa ngabantu abadlelana lohulumende weZimbabwe. So ke lapha ke kuyacatshangelwa ukuthi yibo labo, ngoba uhulumende uyaphika esithi hayi ayisikho khonoko. Xa sikhangele sibili kusukisela kudala ngo-1980 kwakuthunjwa abantu abaningi okumangalisayo, ikakhulu ababekubandla leZaphu. Siyakwazi ukuthi kwakuyisikhathi seKukurahundi, abaningi bangkhona abathunjwayo. Lokho kubuze kube lamhlanje ngabaza ke bebonakale. Sisikhangela ke okusanda kwenzakala khona manje, siyabona ukuthi kulabanye abadlelana lamabandla aphikisayo asebebathunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende. Kuzobuya ke umnumzana Leopold Munende, yena ongithathela izindaba, ubotshwe lamhlanje. Labanye ke abakhokhela i-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe kanye lo-Amos Chibaya we-MTC. So nxa sisikhangele khonapho lina likubona njani ukuthunjwa kwabantu yilaba cajangela ukuthi badlelana lohulumende? Ye, kungani kunjalo mavelas?
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi, tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yekupambwa kuri kuitwa vanhu uyezve nekushungurudzwa nekusungwa kuri kuita vanhu. Nhasi tanzwa isu kuti sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhengo dzaro vawanikwa ivo vachisungwa apo vanga vari kuratidzira pamberi pehofisi yegurukota rezvemari Vantuli Ncube. Taona zvakare nezuro takanzwa zvakare kuti uyo anoita zvemitambo Samantha Kureya, anozikanwa nezita rekuti Gonyet, akawanikwa achipambwa uyezve akawanikwa iye achishungurudzwa pari zvino ari ari muchipatara asi izvi zviri kuramba zvichienderera mberi munyika uyezve zviri kufungidzirwa kuti nhengo dzehurumende kana kuti vamwewo vanoshanda imomo muhurumende ndoo vamwe vari kuita mabasa aya uyezve taona nyika dzakadai seBritain, Netherlands nedzimwewo dzichishora mabasa aya vachiti ivo kodzero dzevanhu dzemunyika hadzifaniri kunge dzichityorwa regai timbonzwa kune avo vanga vari pachiitiko chanhasi taona veRural Teachers Union vachitaura ivo zvaitika kuti zvafamba sei kuzoona vachitorwa uyezve vachiiswa murusungwa.
Kurongwa wakarongwa pamusoro pekuti madzidzisi vose vekumaruwa kana madhorobha vari kunyunyuta pamusoro pemihoro yavari kupiwa. Vari kuva kuti mihoro yavo haichapiwa saka takaronga kuti zuva roga roga repeyidhei rigova zuva ratichachema muhoro wedu usatikwani chauno usatenge kana chimwe chete zvacho chekuti tikwanise kurarama. Nhasi ranga riri zuva redu rekutanga kunoratidzira tiri pamaofisa avamutori mumwe vanove gore gurukota rezvemari munyika ino vanovo vakaunza zvirango izvo zvekugadzisa vanoti mamiro enyika kuvaka nyika yavo isingasanganisire vashandi vehurumende kusanganisira kunyanyisisa varayiridzi vemuno muZimbabwe. Vanhu tichangosvika pamaofisi egurukota rezvemari vanhu vachangotanga kuti vasati vatokwanisa kuenda kunosiya gwaro renyunyuto dzavo ndobabva vasvika avo mapurisa asi kubva vatanga kusvika vabata vasina chavati vaita tichingofamba vanhu ropangosvika vangoitwa zvekumbunyikidzwa pasina kupiwa mukana wekuti vatsananguri kana pasina chavati vaita vanhu vanga chiritongosvika vachiungana.
Izvi zvinokanganisa kutapwa kwenhau hurumende iripo kuti itsigire basa revatapi venhau uyezve kuchengetedza utano hwavo nebasa ravo panenge vachiita basa iri. Taona kwenguva yakareba kuti mapurisa anenge ari kutora mutemo achiisa maoko kuburikidza nekumbunyikidza vatapi venhau pavanoita basa ravo. Mavhiki maviri apfuura tatine imwe zvakare nhaurwa yakadai. Izvi zvinoratidza kuti nyika yedu iri kuremerwa nekubva muutapwa hwakare ichiedza kuti igadzire rakajeka ramangwana. Semisa Zimbabwe tinoti izvi hazvikurudzirwi, hurumende yedu ngaitsigire bumbiro riri.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu zvanga zviri kuitika pamusoro pekusungwa kwaitwa nhasi vatingativo nhengo dzeatuz uye zvakare nemumwe mutapi wenhau anga ari kutora mifananidzo paitika chiitiko ichi. Saka tanzwa sangano remisa richishora zvikuru zvaitika izvi uyezve tichange tiri kuenderera mberi tichikurukura nemi nenyanzvi tichionawo zvakare zvimwe zvanga zviri kuitika iro vhiki rino. Saka kana muchinge muchibva kupinda muchirongwa pano paFacebook page yedu yeVOA Shona munoziva zvokuita, ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti netakawanda uyezve kune avo vanoda kufonerwa nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare makodhi nhamba enyu kuti zvitiitire nyore pakufona.
I think we've got a video of Mr. Tatenda Mumbiarara, the leader of the activist group Citizens Manifesto. Let's hear what he's saying about his abduction.
Mushure mekungendarara vakasikomutsa mukadzi wangu vamutsa mukadzi wangu chekutanga vakandibvunza kuti ndizviidentify ndikava identify vachindibvunza vakati iwewe ndiwe chairperson nomuno mufakosika mufakosi maita mbiri yekuogaredza zvinhu chii chamuri mupiwa nashamisa ndikati munorevei zvikanzi hausi kuda kutaura ndisati ndadaro andanga mumotokari pana anga ari mumotokari vakabuda vauya vanditora panga paine extrail yered yanga isina number plate kumashure yakamira pagedhi pangu vakapakata futi what they did to me one anga vabata futi aindisandudzira got an injury panapa aindisandudza nefuti pinda motokari ndobva ndapinda motokari the three of them vakagara neri kumashure the fourth one akagara kwanga kuenda driver immediately papa vakati vanupa command zvikanzi dzikisa musoro wako pasi ndichinodzikisa kuti aina vanorohwa nejira but since it was that time motokari but raioneka kagreen color jira iroro.
That is Mr. Tatenda Mumbiarara of Citizens Manifesto. He was allegedly abducted by state security agents. So siyabona ke kunapo ke bekuri Tatenda Mumbiarara oti ke watunjwa ngabantu avabonayo kodwa ke laqiniso lokuti ngobani. So lokhu ke kwenzakala ilizwe lonke abantu bathunjwa kuhlala kunjalo. Ugonyeti sikhuluma kunje yena lo oyicomedian bamnathisela manje angcolo omangalisayo. So ke ngazani into lezi yamangalisa. So we've got another person by the name Masiza Ndlovu in Bulawayo. He was allegedly abducted as well by state security agents. Let's hear what he says about this issue.
Ngizolami uMasiza Ndlovu. Ngingu secretary for elections kuBulawayo province. Izolo around past 10 eCountry Park lapho ngihlala khona. Uthusha amadoda ngabona abefika 10 afika akhabisa ibhale ethwele umbhobho ama-AK-47 namapistoli. Bafika bathi kimi lala phansi, bangibopha ngilembu amehlo, bathatha ifoni yami, bathatha le foni kankosikazi wami. Then after that ngibone semphakathi kwemota ukuthi bamphakamise njani, angibonanga. Imota endithwalileyo angizange ngiyibone. Bengiphakathi kwemota ngilele ngikhangele phansi. Imota yahamba i-distance.
That is Mr. Masiza Ndlovu. He claims that he was abducted by state security agents. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-465-0318. So I think that one is a WhatsApp number, right? Mm-hmm. So the number that they have to call is 01-202-619-2077.
Aiwa, kunewo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Regai tibva taona tichiverenga zvamuri kunyora pari zvino. Sekuziya kwamunoita kana muchinge muri kuda kuti tikufonerei, ibvai mawanikwa imi muchinyora namba dzenyu. Ipo pano paFacebook page yedu yeVOA Shona tigokwanisa kunge tichikufonerai. Tina Sydney Maridza ari kuti, I'm watching you from Zimbabwe. Aiwa, kana muda kuti kufonerei mukoma Sydney, nyorai namba dzenyu. Unganai Murima ari kuti, it's very sad story that people's rights are never respected in Zimbabwe. Until when will this end? That's the question. Chenjerai Mutikitone, chenjerai, I'm here in Mozambique. Valentine Mazenge, avanyora namba zakai wa magona mavamatipa, zvakare nekode namba yenyu, tichange tiri kukufonerai. Sydney Mariza, ava tipa zvakare namba zake, nyorai namba mchisa, zvakare nemakode enyu. Top Veni Edu Byton, Tom Wana, arutizanu itzika yavo, yeku pamba vanu, avadi chokwadi, kana vanu wonyunyuta, pamusoro pemabatirwo akaita ezvinhu. Daniel Mutina Sango ari pano, anza mconnected. Aiwa, tinokuchingambidzai. Top Fan yedu Fraser Chicks and Nathan ari kuti, good evening vachamarari veStudio 7. Aiwa, good evening kwamuriwo kuno kwachiri masikati. Saka aiwa, pindai muchirongwa, vanoda kufonerwa, idzai manyora namba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu tikufonerei.
I think we've got our first guest on the line, and that is Mr. Pilif Gaule, a former Cholocho senator. He's in Bulawayo right now. Mr. Pilif Gaule, good evening and welcome to the program.
Good evening, my brother Gibbs.
Yeah, we indications are that people are being abducted left, right and center, and they are being allegedly abducted by state security agents. What's going on?
I really know nothing about that. I haven't come across such cases of abduction that you're talking about. I'm not saying there is nothing of that nature that is going on, that is happening, but I'm saying I'm yet to find out really and know exactly what is going on as to what you are talking about. But really, 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 I wouldn't want much to say much, because really, I haven't come across such an incident.
Yeah, kodwa abantu bakhuluma babakhawula ukuthi bathunjwa sibili. Kuloba ukuthiwa uMasiza Ndlovu kobulawayo uhlale eCountry Park. Uthi sibili bamthatha bamkhambise kangeni. Bathi agiqike phezulu kwameva into ezinjalo. And uthi abantu bolawa bamemethusela besithi indaba ephikisana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Siyakubona sokugcwele singathi ilizwe lonke abantu besenziwa njalo. Kulonkazana uthiwa nguGonyeti uyamazi lo ongani uya actor. So like bamnathisela amanzi angcolileyo kungabe kuhamba njani kunoko?
Yikuthi nje Gibbs, kwesinye isikhathi kuyatholakala ukuthi emumeni nalowo khona onjengawo nalowo kuba nabanye abantu abazenzela izinto zabo ezokuganga okungekho bengayisiwo umsebenzi abawuqondileyo bawujonileyo. Ikakhulu abanye bakhona njalo kube sokusiba nabanye labo abangenelayo besezinto zabo zokuganga ekugcineni kwelanga kusokusolakala uhulumende sokuthi uhulumende nguyothuma abantu besiyakwenza ABCD. Zenezo zinto kumele sizikhangelisise kuthi sizihlize kuhle. Amakhesi zanjenganala abantu bona abakambi beyimangala ukuze ku-investigate kutholakala ukuthi ngobani kade besenza into zenezo zokuganga ezinjengazenezo. Njalo abantu ngomthetho kumele kumele bageziswe futhi ngenxa besenza into zokuganga ezinjengazenezo. Akula muntu okuvumele uhulumende ngeke akuvumele khonoku. Uhulumende umele avikele abantu ukuthi kuthi abantu bayahamba bekuhamba kuthi umbani uthethwe ngale ubani wenze so abanye abantu uthi ubani uthethwe laphana ebusuku wenza. Kodwa mina nginanzela ukuthi kulezi izinto ezenzakalayo ukuthi umuntu uyabaleka ukubotshwa engxeba nje osesendaweni yakhe umuntu vele uyabotshwa noma futhi isikhathi kodwa ukuthi alaliswe emeveni landlani hayi ayisikho lokho ukuthi umuntu uyanakiswa amanzi angcolileyo hayi ayisikho lokho vela kukho emthethweni khonokho abantu abanjalo abayenza into enjalo nxa kukhona bengabotshwa sinaletholakala abantu abanjalo.
Hayi siyakuzwa bagawule, ungambuza umbuzo.
Bagawule, tiri kunzwa kuti vanhu vari kupambwa. Imi munotiine zviri kutaurwa izvi?
Inini ndasangana nazvo izvozvo. Ndange ndichitevera nezuro ndakabvunza vakomana kuti vandizivise kuti chii chiri kuitika zvatiri kuzvinzwa izvozvo kuti vanhu vari kupambwa. Inini handisi kuramba but handisati ndasangana nazvo. Ipapo handidi kutaura zvakawanda nemhaa kuti ndotaura padzimwe nguva ndopedzisa ndataura zvisirizvo. Ndotaura manyepo, handidi kutaura manyepo, ndoda kutaura zvinhu zvandinoziva chokwadi, zvinhu zvandinoziva ndizvo zvandinoda kutaura. But handibvumirani nazvo kuti vamwe vanhu vanofamba vechiita zvinhu zvavo zvomuori zvokugandanga vechisvibisa hurumende, zita rehurumende, kuti hurumende yatuma vanhu kuti vaite izvozvo. Ndofunga kuti vamwe vanhu vari kutora mukana uyu vechiita zvinhu zvavo sezvakaitika naJanuary, vamwe vangochipinda vechitora zvinhu zvevanhu vechiti hei mapurisa ati tipinde apo tiite zvakati zvakati, manyepo mamwe ari kutaura nevanhu. Tototati timungwarire zvinhu zvakadaro kana vanhu vedu kune zvinhu zvakadaro kuti vanhu vakatorwa vakapambwa vakaita izvozvo ngavaende kunomangara kumapurisa. Makesi zvacho ainvestigete vanhu vacho vasunge vanoita zvinhu zviri pamutemo.
Aiwa, tinotenda.
Ye, I'm told marvelous. We've got a caller on the line. Ngobuhle osecungani, Buhle kunjani? Ai, siyaphila kakhulu. Sondela efonini yakho kuthi sikuzwe kuhle baba. Ye, sondela futhi.
Yebo.
Ye, unjani?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Ye, ubona njani udaba lwa namhlanje?
Ya, ngibonile la ama headlines ebelikhuluma ngawo. Nangojabela ukuthinjwa kwabantu kanjalo.
Ubona njani konke lokho?
Ayi, ngingazi ngowami umbono sibila ngifuna ukuqamba manga le nto leyo liyabheka. Uma uthi uyabheka ngiyabona nawe ukuthi igovernmentizama ukuvala amacalayo ngokwenza lokhu ngoba nala abantu abayeka abantu abathunjwa nabantu abayenza abantu abazama ukuthi izinto zilunge. So yibo abantu abajikelwayo. So ngezinye indlela izama ukuyesabisa abantu ukuthi abantu bengasayenzi amalungelo ayo. Ngoba manginje mina uthole ukuthi nginombono ozama ukuthi into zilunge, nami ngizolesaba vele ukuhamba phambili ngoba ukuthi kunabantu abazoke bezengihlaisiwe bayengenza.
Po manje kuyaphela sokutheni konke lokho? Ngithi kuzaqedwa kuyini konokho ukuthunjwa kwabantu?
Ngeke kuphele, khona kuphela kuzophela nzima nakhona. Kuzophela nzima ngoba manje abantu bazogcina sebesaba njengokusho. Ukuthi kuphele yikuthi ma ngabe ngoba sinamazwi abhekileyo afana nabesathi. Yibo abantu abangakwazi uyiqeda lento ngoba umuntu yeyedwa ngeke ayiqede.
Hayi, siyakuzwa
manje kuyafuna ngisho bona abaphetheyo manje bona beMDC abaningi bazogcina sebebuyela muva ngoba uma bethi bavusa ikhanda umuntu uyalanda ebusuku uyayibona vele lento ukuthi iyabonisa nje ukuthi ayikho into ezolunga lapho ekhaya ngoba akukho umuntu oza nombono wakhe olungiswayo. Uma uza nombono lokusho ukuthi kumele wena imali ichaye ebusuku.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke mfowethu, ube lempela viki enhle. Siyabonga kakhulu,
siyabonga
mndaba, sungakhatha ucingo lwakho. So according to Buhle, he's saying that the government is instilling fear in citizens so that you won't even complain. You know, you think of being beaten up and what other people have experienced in terms of abductions, being beaten up and all those kind of things. So he says the best thing is for SADC to intervene.
Yeah. Interesting view. Tine mutereri panare parijino. Hello, caller.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi moti taurise imbijana hatisi kukunzwa iba.
Muri kutaura na mukoma Brighton muri ku South Africa Cape Town.
Taura itinzwe mukoma Brighton.
Ne ndinongwa nenzvimbo mudiki pana vagaule varutaura kuti havazivi pamusoro pekupambwa kuri kuitwa vanhu. Ende vari kutwa vanhu vanenge vapambwa ngavaende vanoripota kupolisi. Polisi is part of sanity of children vakaenda vakandoripota. Asibeseri chini. Ndi wagaule wasanye pera wana chitika ya wasu kuziwa kutu wana wari kupandi wa bozi. Ndo mato official dasa aja wari kuplana kupandi wa kwe wana. Uchete suwa ndoda unku kota.
Aiwa, ndofunga wagaule wari kuzinzwa. Wagaule muri kuzinzwa ere uyeshe mno pindro mchetichi.
Andini kuzinzwa kunyeba. Ne umataura izuzo kuti kino njozizila. Aiwa, ndokumbira kuregererwa mayangu. Zvandisingazivi handizivi, handisi kuramba kuti hazvina kuitika. Ndoda kukuzivisa izvozvo. But kuti zvaitika kunzvimbo yakati munhu apambwa, handina kusangana nazvo, handina kuzinzwa. But kana muchizvitaura, muchiziva kuti zvaitika, handisi kuramba, handisi kuti muri kunyepa, aiwa. Ndiri kuti inini andina kutaura nemunyaya pamusoro pazvo nemhaa kuti andina kuzoona andizivi kuti zvaitika kuti hazvina kuitika mberi uku ndozopedzisira ndanyeba vanhu vari vanditeerera ndichinyeba handidi kunyeba inini ndoda kutaura zvirizvo zviri chokwadi chokwadi zvinhu zvandinoziva but handisi kuramba hama yangu kuti pamwe kune zvinhu zvii but ipapo pakuramba ndisingarambi apa kune zvinhu zviri kuitika apa ndoda kukutataurira kuti kukaitika zvinhu zvakadai pano kune vamwe vanhu vane maagendas avo vane chinangwa chavo vanopindira vechiita zvinhu zvavo zvisina kunaka chokupedzisira vanhu vanoblema hurumende.
Aiwa, tinokutendai vagaule. Kola ameno kana manyatsonzwisisa zvavataura.
Ai zvavataura ndiri kuzvinzwa ndikuzvinzwisisa but the reason why vachiti kana pakangoita vanhu vanoita zvavanoita vanoti they are being sent neMD.
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai, hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
Tinotenda.
Babai. Kola, hello kola.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura naSidney, ndiri muZimbabwe.
Muri muZimbabwe, aiwa, tinokuchingamidzai nemufaro mukoma Sidney. Kwakadii kwamuri ikoko?
Kwatiri kuri nani asi nhamo yemunyika.
Taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
MuZimbabwe zvinhu zvakaoma, ndingangoti zvakaoma nenzira dzose. So far tikatora for example makambanisi ari kushandira vanhu. Masalaries evanhu arongoramba achingori panzvimbo wani. But maprizes are skyrocketing. Yeti macitizens opa macomplaints wokuti vakwanisiwo kupawo zvinyunyuto government. Government ndo iri kuresponda iri kuruva vanhu kudai so zvakatiomera nenzira dzose.
Saka imimi munoona kuti pangaitwe sei kuti zvinhu zvigadzirisike semaonero enyu?
Kuti zvinhu zviite apa kapa vari kutungamirira hurumende kusanganisira president Emmerson Mnangagwa ngavaisiwo nzeve yavo kumacitizens sekutaura kwavakangoita pakutanga. I was always following him when he made some of his statements from the inauguration day and after. He was always emphasizing that the voice of the people is the voice of the God. But now he is neglecting the voice of the people. He is not listening to us. We had a lot of grievances.
Aiwa, carry on, Taurenyu. What are some of your grievances that if he's listening, he can hear about and maybe address?
It's okay. Look, right now, with some people who are paid less than 400 RTGS.
Mm-hmm.
Yes, the person is has got extended families, he's got the parents from rural areas.
Mm-hmm.
But at the same time, kana tika da kutumira vabereki mari nema eco case.
Mm-hmm.
Ayisi ku kunoti mari ichishanda kuma shop ichibuda ma eco case tikuretiwa kuma shop.
Mm-hmm.
Pakuretiwa kuma shop kudaro tikada ku complain no government inopa respond yekuti this is a private sector. Mm-hmm. Azvine inavo government ino official rate yayo yarikisa interbank rate. Tikada kukomplaina chitaura according to black market rate vari kutiwa they are not responsible for that. But zvese izvozvo zviri kufesa isusu mazimbabweans hatizivi tingabatsirwawo sei pano.
Aiwa, mashoko makuku tanzvadzi, muve neweekend yakanaka. Gibbs, I think you have a caller.
Yes, I've got a caller. Mtolombo, kunjani?
Anya
sida baba bidza. Uyi Mtolombo. So kala sibi lungano ukathele Mtolombo. Kuyahlupa izibabo ya?
Ah, wozima baba.
Eh, akuchuti wena kubona njani ukuthunjwa kwabantu?
Ah, into le masizimele babo ukuthi bayiqeda sibini.
Ye, vale radio yakho kancane.
Alright. Hayi tole kumele iphele sibili ngoba hey, abantu bayihlela bese valweni.
Ye, kodwa ubona zana abathumba abantu vele ngabantu abanjani?
Ubona lapho kumsimba sithi ukuthi abantu andaba ukuthi kwesinye isikhathi bantu kuyenhlukanga bethemba ungcolisa ibandla lesithini. So sisho ukuthi wobani kuba msebenzi.
Kodwa ukhanya zana
kuphela ukuganga kwakhe ethemba ukuthi kuzathiwa ngusibani.
So abantu abanengi sithi vele bacabanga ukuthi izithunywa zikahulumende lezi.
Awusozvibe kwazi kungwanda ukuthi kosikato umuntu ayenza ethembe kona ukuthi kuzathiwa ngosibani.
Hayi ngiyiphosela
kumele kuphela abantu bona ababathatha abenza injalo kumele bajeziswe esitimini ababotshwe. Amapolisa akudingisise ngoba epolisi yeZimbabwe iyasebenza sibili, kumele bakudingisise babophe konke abantu abenza njalo.
Hayi siyakuzwa Mtolombo, aphosela kugcina.
Orayita, hayi ngiyabonga swila, hayi ngibonge ukuthi ngimfonele la. Ngiyabona njama ukungena lingangiphenduli.
Oh, hayi kuthi kuyabe kulabantu abaningi.
Yilwe sithumeze ama audio ngasekhaya ngiyeni phe.
Oh, yebo phela. Hayi siyabonga Mtolombo.
Hayi kulungile.
Okay, bye bye. So, according to Mr. Mtolombo, it's not quite clear who is actually abducting people.
Mm-hmm.
Since you never know who's doing that.
We have a caller. Hello, caller.
Makasimba rejeje.
Aiwa takasimba, tikutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na George, ndiri mu South Africa.
Taurai tinzwe, kwakadi ku South Africa uko?
Mu South Africa tinofara zvedu, tinongochema nemhuri yedu iri kuZimbabwe kune zvavari kuitwa.
Aiwa taurai yenyu tinzwe.
Ndingangoresponda hangu pabhakutara baba ndakana hangu kutarawo vati havana chaunoziva nemaabductions ari kuitika munyika yezimbabwe. Vakati vanhu vari kuabducta they have to go and report macases avo kumapurisa. Saka ndinoda kungovatora hangu apa pavhaerende pademonstration yakaitwa ingarohwa amai mai vakarohwa vaya mukadzi. Mapurisa chii chaati aita so far pakesi yamadha iwavo? So mukadzi ngatitotora kesi yagonyetu.
Ehe.
Marights evakadzi anofanira kurespectwawo. Mukadzi anosvika kutrikwa. And by right now vanoti havazi maperpetrator. So there is no magangster in Zimbabwe. Tingati vari kuita they've got their own agenda. Because vanhu varikatagwa. Varikatakwa on the basis of political kuti vari they are opposing the ruling government. So kana iwa chiti hapana chavari kuziva ka abductions aitwa akawandisana ita idzamara nanhasi hapana chakaitwa but makesi akavhurwa mapurisa. Saka we end up we see that now police judiciary yacho yakato captured kudara ne ZANU-PF. Judiciary system is already captured by the ZANU-PF.
Mhm. Mm, aiwa mashoko makuku tu. Saka poitwa sei hanzvadzi.
Ayo. Zimbabwe tairutodaka patinda kuti pamba noto separatewa ningiri ma political parties.
Hello. I think his line has dropped, but he's not happy with our guest. He says he's not sure how it is that our guest doesn't know about the abductions, but he was trying to explain. I'd asked him, so what do you think should be done? But he got cut off.
Well, maybe before going to Mr. Kaule and the caller that is on the line, Sloma Zinyani Korite Chuma, who says, Linjan Basaga, Ziketwe Ngube, Utunzima Zimbabwe is Zanu Yoyotwa, Epepileo Manje. Abayiphikisayo basenkuzini. Sikhumbuza umlalazi lo nqobile eMhlanga, but sibukele babadube. Princess Buhle Ntini uthi amatshona umsakazi labalandeli. UGiant Nyati uthi ngibukele ngikwele Botswana, ukwenzakala ekhaya kubi kakhulu. Abantu nxa beyathunjwa ingabomthetho, pho ke bazavikelwa mbani? Jason Maphosa lawo yakhuluma lapho uthi ngobulawayo isimo sibi kakhulu eZimbabwe. Norman Ngwenya uthi salibona Ntube kunye labanye elisakaza lonke, siyabonga kakhulu khona ngapho. Umpho Makhosi Kusana uthi Dube linjani? Ye, wathi siye kubaba umoya ecingweni. Baba Moyo, ungawutshona njani?
Tshonile, utshona njani baba?
Siyatshona kakhulu. Ye, akutsho ukuthi okwenzakala eZimbabwe kubona njani khona ukuthunjwa kwabantu?
Kuyinto embi kakhulu and into esukile buhlungu ngiyabeikhulunywa ngubabouthiwa ngubaba uGawule lo okhulumayo. Kubuhlungu kakhulu ukuthi kakakuboni into isenzakala elizweni, kanti labo abanye abamabandi baphikisayo nxa bebotshwa nganize bona ubaba uGawule bayasigira sibile ukuthi hhayi kababotshwe babenze okungaphandle komthetho bengababonanga. Kodwa laba abayenza lokhu uba uGawule hle eqedi kambabonanga, hawu kuthiyana ngaphi nalaba abasigirayo ukuthi ye bafuna ukudenqula uhulumende bengababonanga lokwenza ngoko, but kathi ye kababotshwe ngoba bafuna ukudenqula uhulumende. Laba bazokuthi hani abakasibazi, kuthiwa sekuthi ngabantu babo bayabazi, kabasoze bachazane njalo kabasoze bayenze ukuthi babotshwe ngoba bayazana ukuthi ngabantu babo. Njalo elizweni leZimbabwe akula mbhobho, akula mntu lo mbhobho othi abangatholi mbhobho bebe ngu-6 ama-AK-47 kumbe bebe ngu-7 njengokukhulunywayo bengabantu nje abangaziwayo. Akakuthi akwenzakala eZimbabwe yimibhobho ka-government naleyo into zonke zisuka kuhulumende, kusegcikeni yoku ngoba ukuthi sitshone sisithi kafika kuboni kodwa sifika kusenzakala ngayo kuthiwa into yela ngelilodwa ngasiyavuma ukuthi hhayi baba uGawule kakubonanga. Kodwa khangelani ithi kusukela i-MDC qalisa ukuthi sifuna ukuyenza idemo kulokhu kudodwa abantu, lokhu kudodwa abantu ezindlini akakakuboni uzakakuboni nini.
Ye
akumbuzeukuthi umbuzo wami ngokuthi kanti nxa kubotshwa abe-opposition indaba zona behle bethi ha barongo kufanele umthetho obanaye, kathesi ngize kuthiwa ekhulume sebelekele ukuthiwa yingxe ngabantu abade bebalekele ukubotshwa, so babanjwa loba ngasiphi isikhathi. Indaba isiya khona ngale ukuthi babanjwa loba ngasiphi isikhathi ngoba ngabe-opposition nxa sokungaphi ethi hayi lokhu angikwazi
abe uphezulu ntaka babanje lo bangazi phezulu. Hayi sizambuza, yes sizambuza baba Moyo. Otherwise siyabonga kakhulu ke ungathini kusasa.
Siyabonga.
Yes siyabonga baba. I think we've got two callers before we go back to Mr. Kaule.
Yes sir. Tina Mainiko. Hello Mainiko.
Hello Masara Sei.
Ai wata square tipe opfungwa dzenyu neiri mugango iyi nyaya yekusungwa kwaitwa vamwe vanga vari kuedza kuratidzira nhasi veatus uyezve nekuramba vamwe vachitorwa vachipambwa zvatakaona zvichiitika kuna Gonyeti neZuro.
Izvi zvinhu zviri kuitwa nemapurisa izvi nehurumende hatishanzisisi kuti chaizvo chaizvo chavanoda kuti vanhu vaite chii. Vanhu vanga vachingoita demonstration yavo vakanyarara murunyararo, hapana angachita zvevhiolence, vanga vakangozvigarira, it was very peaceful. So kuti vasungirwei, ini ndipapo ndatopashayawo nokuzokuvadza vanhu nokurova vanhu kwavanoramba vachiita. Ini ndino I hope international community iri kuona zvese izvi. nekuti zviri pamutemo kuratidza kwanga kushira kwanga kuri peaceful saka ndizivi kuti vavasungirei zvavaita izvi.
Imire mangwana munoona rakamira sei munyika uye zvese madzimai shuviro yenyu ndeyei?
Ah, semadzimai tinoshuvira kuti dai zvinhu zvanaka zvanakira vana vedu. Vana vedu vakwanisawo kuwana mabasa vanoshanda, vakwanisawo kuenda kuchikoro, vakwanisawo kuvhura mvura vachigeza maoko kubva patepi mvura yakachena. Kuti zvinhu zvingonaka munyika zvataisimboita zviyasimavo zvokuti waitokwira ndege kuenda kuAmerica kuno holiday. Uchitonzi kana ukanzigara kuAmerica vaiti ndinodzokera kumusha kwangu. Nokuti ndizvo zvatinoshuvira, nokuti kumusha kwakangonaka unongoda kungogara ukoko. Tinoshuvira zvakawanda, hama dzedu dzakawanda dzakashayika hatina kupuva mwe hatina kukwanisa kuenda nokunyaya yekuti haungangoramba ungokwira ndegoenda dzimangwa nenyaya yemabasa. Saka tinoshuvira kuti dai nyika yedu yanga yanaka vanhu vagara pamwe chete zvataichiita kare tichidya maholiday pamwe chete nezvese.
Tinoona mainhekwe imi munoshanda nebato reMDC yava Nelson Chamisa imo muno muAmerica. Mabasa api amuri kuita semadzimai pari zvino mukuedza kubatsirawo kuti vanhu vanyatsonzwisisa nedzekodzero dzavo? Takatarisa kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nyanya dzemadzimai.
Ini ndini information and publicity wemadzimai muno MDC muno America. Saka tiri kutoshambadza kuma movement ese. Iva vavanda mitu nevamwe vese tiri
kutoshambadza.
Nhare dzenyu amaini kuameno muno muAmerica kuti zvaita sei, but we seem to have lost her. As we have two more callers, so you can take one and then I'll go to Mr. Kaunda. You can go ahead.
Yeah, kuti nditate ke Mr. Kaunda mbona zvanokurumisa Sindebele. Baba Kaunda, ungaunjani?
Hayi, right ndichana, haikona
kakhulu. Indaba Kaunda.
Hayi, mina indaba lezvisukushunga khona, impinde ngizisukushunga umdala lo, yazi umdala lo kawo lekakhulu kahle bantu, kanti umuntu unjani shuwa. Uyazi ubuhlungu ngendlela abantu abatshontshwa ngayo, bezi lawo besenza ubuhlungu konke kungawo ngansazi inyamazana. Then ugawule esezithi mafi hlale eZimbabwe into zonke zinto azisiye nakuye kufana nokuthi zinganekwana. Alisoko kufana nokuthi zinganekwana. Then ubamba amazwi la akhulunywa umdala lathi yena kuye kufana nokuthi zinganekwana. Ukuthi uthatha amazwi akhulunywa lathi ngamapholisa bethu khona ugonyethi into ayikhulumayo ngaba ngamanga uyabona ukuthi that is the same language. Uyabona manje, so the same language abantu laba bakwazi abakwenzayo, bathuma abantu ngapha ukuthi bahambani lokwenza kanje bona ikhulumele bona ngamagqwetha abo babuya ogawule bayikhuluma lento. So mina njengomuntu lesengiyidala kule mnyaka endingavele sengikhulile ngabona into esenzakala ngo-83 ngesikhathi sekugrawundi nangesikhathi
sesebhaiwa.
So okwenzakala manje konke lokhu kungikhumbuza yonke vele ngibona izinto enanganeye kugrawundi.
Kodwa kuyalungiseka yini Kaunda? Konke lokho kuyalungiseka yini?
Kuyalungiseka but kuzalungiseka nzima, kuzalungiseka ngithi nje mina ngimuntu endizeyithandaza phambili ongokhalela kuNkulunkulu lokhu nje kuyasafuna nje uNkulunkulu.
Siyakuzwa kakhulu Kaunda.
Angikuzwe ukuthi uthi ukhona uthi reportani utho sireporta kubantu ngoba sile ambona abantu sile zireporte kubuzi yibo kuthi abayingizizeleyo.
Wothi ke ngiza kungena kuye phosele ukugcina kwalapha 10 seconds
angikwazi utho ukuthi abantu baripoti kuwapha amapolisa akukhuluma boka kuloku kukhulunywa umgazi lelala abantu nxayethi abuze kuthi hayi siza-investigator then sibone ukuthi mabe kwenzakalayo. So ukhuluma ilangozi kamgazi ukhuluma ilangozi yamasosha.
Hayi, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ke mnumzana, isikhathi iso sesidliwe ngumangoye.
Alright,
yeah, thank you so much. So he's saying that Mr. Kaule is speaking the language of the former president Mr. Robert Mugabe. He says normally he used to indicate left and then right. So in terms of violence and all those kind of things. So he says, Mr. Kaula is saying the same thing. So maybe I think let's take another caller before we go to Mr. Kaula. We've got Tamsanga Ekwen. Tamsanga, how are
you?
How are you? How are
you?
How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you?
hey, loko okwenzakala ekhaya mina ngise South Africa into eyenzakala ekhaya lapho ayijabulisi ngoba bona abantu bezana PF bayayenza izinto bekuye bephike futhi ongasithabisiyo thina sizizwa kanje eZimbabwe so esikufunayo ukuthi uMnangagwa akachiye isihlalo kungene okwanisayo asingeza ke sathi ngubani kumbe ubani
kodwa phela umbuso awunjengegwayi phela kuphakelwane lokho nxa ukuthi ungavele ungene esikhundleni kumele uhlale khona kuze uphume ukhitshwa iconstitution ukuthi phuma ke kwenze ukukhetho kumbe into ezinjalo so lapho ngibona ngazani kungaba nzima lapho
nangu ubaba umdala umdala bamkhiphe ngamandla so lathi sifike lapho eSouth Africa sizomkhipha amandla singabe somthipha amandla amasosha azasichaya asidubule so anto bona ukuthi akubhalaniseki so esikufunayo ukuthi akaphume uMnangagwa kumbe sibe sizomkhipha amandla thina kangapho nesibulale kodwa okusayayo ukuthi uyehluleka vele ukulungisa ilizwe uMnangagwa
ye siyakuzwa kakhulu ke mnumzana phose lokugcina
Kati engikhuthazayo ebantwini abaseZimbabwe nabaseSouth Africa ukuthi asibambaneni abangaba thina South Africa asikhulekeni sisapotane imbongi zethu zisemakhaya ngoba kuyakhanya ukuthi akula uMnangagwa akula into ayenzayo.
Thank you very much. Sibonge kakhulu-ke Thamsanqa. So according to Thamsanqa, the president should leave. He says that's the only thing that can happen to Zimbabwe, which can actually repair relations among people. And at the end of the day, have development. Says Mnangagwa must go. By all means.
Interesting view. We'd like to just welcome Muvese Varipala Ifidiedu Yeshona Tina Brighton Ita Muwana. Anzi, Vanuvesa, no PF, vano ziva, shukupambwa, kwe vano batavafi vakavuma, shavano ziva. Tina Wellington News Ogaman, the situation irimunyika medu inonzkwisa misozi, chibuda, Clinton Guta, kutendifonerei, Wellington Avaisa number Zakanz and Riku Pretoria, South Africa. Dalawe Gonyeti, anzi Zimbabwe, Mawane, Chaiwa, Dalawe Gonyeti, kanamshida ufonerwa nyurai number zenyu, Terence Naro, arkuti ye, welcome. Share button. Yashanda. Ai watunutenda. Vese va share. Facebook ino veto tuzo. Uyu. Na ningi. Ashaya. Ai watunu. Ashaya. Saka tunukutenda ikune avu. Vakwanza kushare live feed yedu. Amos Ngwaru. Anzi. Vanu. Ve bato reza no PF. Aiwa, zvamuri kutaura zvikunyatsotifadza nekuti zvina zvina kumira zvakanaka. Thamsanqa Mafufu ari kuti baba Dube ndifonele ndobva vaisa.
Yangona ndisikuruma like this.
Okay. Aiwa, saka Thamsanqa I think mapinda muchirongwa vanga vakanyora kwese kuitira kuti zvivafambire. Saka aiwa tinotenda vese vari pa live feed yedu yese munoziya zvekuita dzvanyai pakanzi share kuitira kuti muwanikwe muchinzwika kana muchinge mapinda muchirongwa.
Yeah, let's briefly go to Mr. Kaule and hear his views about what people are saying. Mr. Kaule, it seems as if people are saying that, you know what, you may not be telling the whole truth about what is going on in Zimbabwe. And they seem to be infuriated by the fact that you are saying you don't have an idea of what may be going on in terms of the alleged abductions by state security agents. So your reaction to that?
Yeah, my brother gives. Remember, Zimbabwe is a sovereign state, and as it is, there are some other countries who would want to really dictate for our country. Because these guys are spreading all this. They have a hidden agenda to tarnish the image of the Zimbabwean government, so that they pursue their functions issue. This is exactly what they are all behind, and then. Really, we don't need to say all these other things that are being said today. Why don't you know that such a thing happened? So if I'm saying I don't know of these other things, but I know there are some people who are pursuing an agenda, a hidden one, as far as what I can see, especially on these abductions that people are talking about. Some of the people break the law. If you are out there, come to Zimbabwe, you break the law, you get arrested here. You get arrested. Simple. It's not like in South Africa whereby you can go scot-free. But here you get arrested. And when,
but they're asking Mr. Gaule, they're asking why.
Anytime you can be raided at your home. And
they're arrested. Asking.
But then for people to say, yes, my brother. Gave.
They're asking why are these people who are abducting others not being arrested?
Now, as it is, my brother, that is why I'm saying people must go and report these cases, and they must be reported to the police. And if nothing is done, then they must go even to the press, and some of these things must come out to say, I went to report, and the case was not, and nothing was done by the police. And this is exactly what should happen. People must go to report some of these cases to the police, because maybe you might as well say it's the police who adopted those people, while it is not. Maybe some people with a hidden agenda, you may never know.
All these people that we're talking...
Let me give you a simple example. Mm. Remember, during the 80s, there are some whites who disappeared along the Victoria Falls road.
Mm-hmm.
And then some people said they were adopted by the dissidents. And some people said it was done by the government agents. What about a lot of confusion?
Mm.
And exactly, we end up not knowing exactly who did what.
Yeah, but it seems as if people are saying, they're pointing to the government, saying, yeah, that's where the problem is. So anyway, I think we've got a caller, I think.
Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Truksora Nanu Yeshe Murukubi.
Murukura na Patrick Telling and Riku Pretoria.
It's our writings way.
And we were an easy one that Gaule, Walker, and yekuramba ma abductions yaitwa ni battery zambizi.
Mhm.
Izvi zvinhu zvakatanga kuitwa kugara nezambizi. Zvakadakuta vanhu mukamukirangariza pane the agent vakatangira ende patiri ndaba yana. Akangonyangadika akangoenda akatakatiswa niti. Tikauya itai zamara is not to be found. Saka maitsava vanoita mukatasa zvekuitika kuZimbabwe kwezvinhu. Vanhu vanotakatiswa. Ende ukada kunomuripira polisi it's like 50 tickets.
Saka poitwa sei zvamira zvakadaro.
Solution is Zimbabwe chirudo ndiyo. Vamunangarwa nehurumende yavo nofana kuti vasipa chigaro kana kubva. Avana kuvhotwa nevanhu vanoti zvoto munika tonga chinhu kuti president akavhotwa nani mbozi akadyiwa maishi zviri pachina hapana asina zvizivi kumamafusa kuti Zimbabwe hazvinofambisa zvakananga nazvo vari kuti hachimbini ndoga what is right now munangarwa naivo vari kutaura ivavo vari kudya ruguta vega isu chitambudzika tiri kunze kudai.
Saka ipari zvino muri ikoko kuSouth Africa muchitarisa zviri kuitika kumusha, vamwe vari kuzvitambira seizvi zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo, munombowana nguva here yamunogara mese muchinyatsozeya kuti zvodii?
Tiri kuti pane vanodriva magonyeta rikubva kune naZimbabwe uchiva South Africa musi wa1 vanhu vari kurohwa kuno kwavanodriva magonyeta aya nekuzvichoti anganzi arotora mabasa evanhu ikuri kutambudzika kuti vamwana muZimbabwe da kuZimbabwe kwangu kwakanaka ka tikadai tingaura rwe vanhu zvatiri vanhu vari kupera kuno South Africa government yedu haiti account for vanhu vari kuuyawa kuno anomana ndoda kutaiinyenza South African akafari kuZimbabwe government South Africa nemira kune munhu afari kuZimbabwe kune munhu afari kwakati asi isusu vana vari kuraswa kunoko. Hapana kari arika account vana ivavo kuti munhu anodigwa kunoko ashana nomutura kumuchari vanhu vachitya maexpenses saka zvotirwa zvokukonzewa nehurumende isina kuitwa nevanhu.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai hanzvadzi.
Maita basi.
Bye-bye.
Then on Facebook on VO Indebele we've got Alex Ndlovu oti lesi simo sibi kakhulu kasilunganga sibili ngoba lati lapha eGoli siyahlupheka. Unomani Ngwenya uti these people are the same people about government since 1983 kunapo babe kucha abantu abantu abanengi bacatshwa kumbe bathunjwa eMathebeleland uti ke uhulumende kamnanga kwa siyabona into zathumba abanengi kanye ngazani bakujayele. Austin Ncube uti what's the use then of having the police in Zimbabwe, it seems as if it's hopeless. Then Mpo Makosi Kusana uti kunzima kakhulu kwenzeka leZimbabwe baba Dube. Then sibone omunye khona Unqobe Zita Dube, uMsunduzwa Ndlovu, uMakhosi Juma kanye loSidney Lwandle Mdluli bakhona kulathi lapha yekunjalo.
Mhm, pavio a Facebook page yeshona aiwaregate mbokuchingamidzai uye zvetichikutenda itinoziya kuti nyanya vari munyika nyaya yedata iri kunetsa magetsa ari kunetsa asi munenge muri pano muchititsigira tinokutendai. Disciple Gilson Madanira ari kuti zveZimbabwe zvakuda Mwari chete. Tanaka Siwawa hanzi guest amendo kuti zviri kufamba sei. Atha Mavatera ari kuti takapembera ngozi tichiti mudzimu. Ari kutaura iye kuti hanzi vari pachigaro pari zvino hazvisi kuvafadza. Emilda Chie Chings ari kuti haasi kufara nemazwi avagaule. Hanzi where is it tied zamarana Emilda Chie Chings? What did the government ZANU-PF do about him? Brighton Tamuana ari kuti haasi kufara navagaule. Disciple Gilson Madanira, ZANU-PF neMDC ngavasiyane nemapolitical difference vagare pasi. Vakurukure. Asi ndiri kunzwa kuti tine mumwe mutereri wedu ari pano. Hello caller, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Hello, ndiri Mavelas, Mazera sei?
Aiwa, taswera maswera wo, tiri kutaura nani ikoko tavatatoziva kuti hanzvadzi yanguko.
Handi Donald Mamboma.
But dzikisai volume yenyu mbichana hanzvadzi because ndiri kutozvinzwa ndiri kwamuriko.
All right.
Mhm.
Murona chino neta tete vana kata sana wa believe gaule na wa gadira chino manzwa wa wana ngoramba zuni zesi acha wa zuri pache na tete mavela tete hii huru mende rwita mabasa wa ukua abdakta wana azina kutanga na hati tete karabe wari wana uda wana daku ekcha mtu wani zini nyaya kwa pana wa jamara pana kala kati chata ugo wana Zvanga vanga taura kuti ndiye kumapurisa haakungotaurawo hako asi zviri pachena zvinongozikamwana chero muno kuti mapurisa acho anongokuja kuti zviri kuferefeta pati haungazovapi puresha ka zviri zvinongozikamwa saka ngavaregavo kuda kuti kwera achivanda nemumwe zvingovavo kuti sezvizhira hedu kuti mapurisa acho haana zvangamboitawo nokuti zvinenge zvine mamwe mavoko akakura mukati mazvo
saka poitwa sei apa mukoma Donald
zvokuita zvinotonetsa tete wavhera chati yaoina ndengoti Isi ngatingoziva kuti kungoti zvinhu zvomuZimbabwe yavo one party state izvo zvangovapo nokuti kutaura chokwadi chavo chako vanhu vangangopera nokuvachatozoguma vava kutouraya mwana vanhu vachitora vacho vasingachadzoki aiwangoziva kuti kungoti yava one party state hapasina zvokuti kwai unoti kana opposition ichirambidza kuita marali magathering saka vanoronga zvinhu zvavo sei
aiwa regate
saka hapasina yangova kungoda kungozama kutaura kuti yava one party state muZimbabwe hapasina rule of law apa zvakapera zvaizvo pangoungana vanhu vonzi vada kura kuti vada kuronga kupidigura hurumende vanhu vaviri vangomira vonzi vada kupidigura hurumende ivo ndo mapidiguri avakaita here pavakatora paya musi va20
aiwa mashoko makukutu mukoma Donald regai tibva tabvunza ivo vagaule varipo panapa vagaule muri kunzwa zviri kutaurwa nemukomana uyu ari kusouth africa vadonald mamboma vari kuti zviri kuitika izvi zviri kuda kuratidzira kuti dzimwe dzenguva hurumende yaakuda one party state vari kuda one party zano chete chete kwete zvimwe izvi
ndoda kutanga nokuti ndipindure nenyaya yavana dzamara nedzimwe dzakaitika kusati kwa pinda va Mnangagwa isusu ngatitaurei nenyaya dzenew dispensation tikataura kuti yei kwakaitika vana dzamara vakati apa ndizvo wanzwa mumwe ichitaura ichitaura ichiti president varamba vachiti the voice of the people is the voice of God. The voice of the people is the voice of God. Echiti vange vachifarira izvozvo vachienda mberi izvozvo new dispensation takava naelections kusina vanhu vechikampena vakasununguka vachiita kusina munhu anoruva mumwe kuchienda mberi kuchienda mberi but zvaitika muna January zvakonzeresa kuti vanhu vasungwe vanoita zvisirizvo enda varege kusungwa vanhu vachiita zvisirizvo izvi zviri kuitika izvi kana kune vanhu vari kusungwa vasungwa vapamba mhosva vari vacho vanofanira kusungwa but hakuna munhu mupurisa anoda kuti adhakuta munhu oenda naye kudondo oita nyaya dzakadaro ngadziinvestigete zvione kana zvaitwa nomupurisa mupurisa wacho ngaasungwa
aiwa vagaule mobata zvenyu makadaro Gibbs
baba gaule siyabona kuti kulo baba lapo te umnumzana Mnangagwa must go kuti Mnangagwa umela chi umsebenzi ngoba seyihlulekile lakhona kuti kube kuthunjwa abantu kuti nguye vela kulo munye umuntu ngoba wayesembusweni laye elomgabe kudala. So ke khonapho ke khuluma ngokuthi okwenziwa ngwaye ngongamela umgabe sokusenziwa kathezi umnangagwa. And bathi kwakathezi kungani kunzima kakhulu. Akubaphendule khona lapho abantu abajunjalo.
Hayi uphendule waqeda ngisithi umbuso kaSonto umbuso awuphiwa awuthathelwana njengegwayi ukuncintisana igwayi lokhwana ukuthi ilizwe leli libuya zane libuye ligiqika omnangagwa labanokhuluma ngawo bahambe empini babuya banwela ilizwe leli abanye bakhona omnangagwa labana bagwetshela ukuqunywa bequyela ukunwela ukumela ilizwe leli babengaphi bona abantu bonabo abanjengabona bangalesi sikhathi bathi umnangagwa bayenza into konke khonoko bakukhuluma nabantu be-MDC labo bakhuluma into yabo omuzwa ukuthi umuntu lecele lakho ukuthi ufuna ukuthi hayi kahambe indaba umuntu ukhethiwe ngabantu useve imandate yakhe kaye kanikwe isikhathi sakasinikiweyo ngabantu sifinyelele i-5 years zakhe ubusumaka ukuthi yehlulekile kumbe kayihlulekanga.
Hayi siyakuzwa baba Gawule, sicela ubambe khonapho ungayikatshana.
Rekaitende kuna maiti niko vae vambuyenge wa wanikuwa vachikatwa mai niko asima vama shika taa kuda kupeta chirungwa chivei mango ti ga motipeo ufungwa zini. Alo mai niko Gibbs,
hello.
Yes,
urongo foni yangu yanga yambo mabaye
ya mochingo ti ga nekuti nguva yajikana na manje mava majika manonoko.
Sure, I think that one way Zimbabwe and Gatan Betaka Batana, Tisha Shika Patuna Kushika, Tasorevo, Taipu, Katnova, or Ungetiv, Sakanus, and Roda Mudoma, Sokoma Kura, and Roda Mugotaura.
I what not send Gibbs there, you know, like my Nico, she's just saying, you know, she's urging the people of Zimbabwe to stay united. She says we're getting there somewhere. She's actually with the MDC here in Washington, well, in the United States, but based in Boston. Yeah.
Siyabona lapha ke ukuthi kulo envoy coupe evovo uthi Studio 7 siyabonga ngomsebenzi omuhle liwenzayo kakhulu. Lisathulela konke sikufisayo. Kuzobuya ke uSydney ayisimbali. Austin Ncube uthi hey lingabolethe uGawule futhi lapho. Kodwa kufuna ukutshela ukuthi uze simlethe lapha sifuna abantu bakhulume abakufisayo ngoba le inkundla yomuntu wonke. Thandiwe Mavundla uthi uyasuthu uGawule njalo uhlezi kuhle ikho ekhuluma kanje. Inoku yaphinda njalo uthi babu uGawule lento babu uGawule lento yenzakala kule Zimbabwe sithandi njalo kancane. Liyeza usuku lwenu. Asingafungelani singenze into ezinjalo. Lapha nga sixoxa endaweni ezinje. So ke ngamafutshane baba Gawule njengoba sesiqeda uhlelo. So wena ubona zani kumele kwenziweni ngabantu abathunjwa la?
Kumele into lezi ezingemali zimele zixwayisiswe Gibbs ma kulento enjalo sikhangele kule nhlanganiso zonke ezikhona, i-Human Rights Commission ikhona engaphansi kahulumende, ikhangelisise ngodaba lololo. Ihlale phansi ikhangele inike uhulumende ekutholayo ukuze kulungisiswe kungabi khona nxa kade kukhona ukuthunjwa kwabantu kusenziwa loba ngubani, kungakhathaleki ukuthi kwenziwa ngubani, kumele kukhangelwe konke kutholakale ukuze kuqedwe izinto ezinjangalezo zobudlova ezingabe zindalo ezingabe zilethwa ngabanye abantu mhlawumbe abagangileyo abanenhlelo zabo zokuganga. Kungakhathaleki ukuthi umuntu wakhona ngubani, kodwa wonke umuntu uyabesenza khonokho uyabesenza into embi kakhulu.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Gawule. Isikhathi iso singani sesidliwe ngumangoye. Kodwa ungahambi ke sibuze ukuthi just nxa ungasitshela in 10 seconds. Kuyalungiseka yini okuhlupha iZimbabwe? 10 seconds kuphela.
Kulungiseka kakhulu, kulungiswa yibo abanikazi belizwe. Uhlupho lothi leZimbabwe lufuna Gibbs, abanikazi belizwe, amaZimbabweni. Khangela Gibbs ukuthi kwayenzakalani ngesikhathi sabomgabe labonkomo. Kwakukhulumisana. Wahlala kwakukubi, kwafa abantu baphela abantu baphela kodwa kwabuya futhi isikhathi sabomtswandirayo nabomdabu kwakhulunyiswana
isikhathi du
bakathethi lapha kuhlunta awothamisa bengakhaleli ukuthi wena.
Siyabonga Gawule, isikhathi
ukuthi umnakagwa ngupresident owakhethwayo.
Thank you Mr. Gawule, thank you so much, thank you. Siyabonga kakhulu Gawule, thank you. Sorry we're out of time, we have to leave it there. We thank our guest this evening Mr. Birif Gawule and all those people who took part in our discussion today. Signing off is Gibbs Dube saying have a lovely weekend. Bye-bye.
I'm Marvelous Mhlanganya. I would like to say thank you to my Nico, also our top fan, Brighton, Tamuana, Shinga in Love, Happy Mogwasha. Thank you all. Even if I didn't mention names, share the feed. Bye-bye.